Vana vese vakashaya nezuro vanobva kudunhu remashonaland east uye vari nhengo dzebato rezanu pf hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato iri nezveurongwa hwekuradzikwa kwavo sezvo vakuru vakuru mubato iri vatititaure nemutauri webato iri vasimon kayamoyo avo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo vanhu makumana nevashanu vakafa nechirwere ichi nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 962 kushaya kwevana ava kunotevera kushaya nechishanu chapfuura kwevaimbove gurukota remanikaland amai Ellen Gwaradzimba vaimbove nhengo yezanu pf central committee vamoton Malianga sachigaro vechidiki kumashonaland central vaferinando Ruwizhi uye kushayawo kwegurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika vasirufiso moyo amai Gwaradzimba navamalianga vakaradzikwa semagamba kuheroes eka uye vamoyo vari kuvigwawo paheroes eka nemusi wechitatu vachitaura pamusoro pekufa kwevanhu nedenda recovid-19 mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika vati denda recovid-19 rinogona kutowedzera munyika uye hurumende yakazvipira kushandisa mauto kusimbisa lockdown kana zvichikodzera vatiwo hurumende yave kutaura nenyika dzave nemishonga yenhomba yekudzivirira kupararira kwecovid-19 vachiti kana mishonga iyi yauya munyika ichatanga kupiwa varapi navose vanoshanda muzvipatara vati hapana mutsvene kudenda recovid-19 vachiti denda iri riri kubata vanhu zvisinei nekuti ndevebato ripi uye vanhu vanofanira kubatana mukurwisa denda iri
hachina muchenjeri hachina benzi hachina kuti une mari kana kuti hauna hachina kuti wakafunda kana kuti hauna chero uri munhu tinokusasanga saka ngatiregei tamusikanzwa
vamunangagwa vati denda iri rinokundika chete kana vanhu vakatevedzera mirayiro yekuridzivirira
iko zvino tiri pamutemo wekuti mugare mudzimba musafamba nekumabasa tingoti vane mabasa asingakwani kuti tiyamise ndo vanoenda vazhinji takati mirai tichiitira kuti tikateerera zvose izvi tinodarika tigodzokera muupenyu hwedu hwamazuva ose
mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vati kushaya kwave kuita vakuru vakuru muhurumende vezvematongerwo enyika pamwe nevemabhizimisi kunogona kupa dzidziso kune veruzhinji kuti vatevedze nzira dzese dzekudzivirira kupararira kwecovid-19
zvinogona kutipa chidzidziso muruzhinji rwevanhu nekuti vanhu vezvinezvi vakutaura kuti kana kuchifa mbinga dzakadaro dzine mari yose yekuti vanokwanisa kuzvirapisa ko ininiwo zvangu musveuganda ari kuroveshen' uko ndikaramba kusateerera zvekutaurwa maringe nedzidziso yecovid-19 zvoreva kuti vanhu tinoita murakatiraka
vatiwo vamwe vakuru vakuru vange vasiri kutevedza mutemo wekudzivirira kupararira kwecovid-19 uye izvi zvave kuonekwa nerufu varusiki vati vagara vachichema kuti hurumende iise mari yakawanda kumabasa eutano vachiti izvi zvinobatsira vazhinji pamatambudziko akaita secovid-19 asi vati dai denda iri risina kuvharisa mabhodha vakuru vakuru ava vangadai vari kurapwa kunze kwenyika
vakuru vedu ndofunga iye zvinezvi vakuona kuti chirwere ichi chakashata vakuzvionerawo zvekare kuti zvipatara zvedu hazvina kunyatsomira zvakanaka saka panogona kuzowanikawo mukana wekuti mabasa ezveutano tichaona achiiswa pamusorosoro uye kuchiiswa mari tikataita izvinezvi veruzhinji vanoshandisa zvipatara zvehurumende asi tikaona vazhinji vacho vari kufa vakuru ivava tiri kunzwa kuti vari kufira kumapuraivhete hospital
bato guru rinopikisa munyika remdc alliance razivisa kuti riri kushushikana nekufa kwevanhu pamwe nekupararira kwecovid-19 uye raparura chirongwa chekudzidzisa veruzhinji munyika pamusoro pedenda iri ranetsa pasi rese mutevedzeri wemutauro webato iri vaclifford chachwayo vati mutungamiri webato ravo vanelson chamisa vari kukurudzira kuti pave nechikwata kana kuti komiti inomirira vanhu vese munyika kuti itungamire basa rekurwisa denda iri
nhasi purezidendi Chamisa vataura nyaya yekuti Zimbabwe inoda broad based inclusive national task force nechirungu vanonga vachishanda vachiona kuti zvinhu zvirongwa zvese zviri kufamba kumativi mana ese enyika zvekurwisa kupararira kwechirwere ichi
vakafa nobata chinzvimbo chemutauro webato rinopikisa remdct vawitness dube vati denda recovid-19 riri kuuraya uye yasvika nguva yekuti vanhu vemuzimbabwe vabatane mukurwisa denda iri zvisinei nekuti vanobva kubato ripi.
Pane wese wese anozikanwa anoshaya kunenge kuine vakawanda varombo vashaika, saka dambudziko nderedu tese. Dai tikabetserana kuti tikunde, tikaisa musoro pamwe chete kuti tikunde denda iro.
Kusvika pari zvino COVID-19 yabata vanhu vanodarika zviuru makumi matatu nemazana mashanu nemakumi maviri nevatatu, kana kuti vadarika 30,523, zvichitevera kubatwa kwevanhu mazana mana nemakumi manomwe nevatanhatu nezuro, kana kuti 476. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Manguja.